Nengo dze Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU dzinosanganisira union ma union anoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, Educators Union of Zimbabwe EWUZ, Professional Educators Union of Zimbabwe PEWUZ, uye Zimbabwe Visually Impaired Teachers Union ZIVITU dzazivisa ma members adzo dzikazivisa employer kuti kutanga nasi musi wa 22 January hakuna murairidzi anove member yemaunion aya achaenda kubasa. Vari kuratidzira panyaya yemuhoro. Muhoro uyo wanyanyoramba uchidyiwa nemateksi. Muhoro uyo wanyanyopera panguva conditions cost of living ari yaramba ichikwira. Cost of living yaramba ichikwira maone kuda kwemateksi avamutuli kusanganisa zvifambiso zvinodyiwa, maschool fees nezvimwe zvakadaro. Saka chiziviso ichi chakatambidzwa kupublic service commission. Saka kutanga nhasi hakuna achaenda kubasa mamembers aya, ekuti akawerengedzwa anogona kusvika 45,000 varairidzi munyika yese. Hapana ari kuzenga achishanda kusvikira hurumende yagadzirisa nyaya yemuhoro. Maunions yese aya akaita chisungo chekuti minimum salary inofanirwa kutambirwa nemurairidzi inofanirwa kunge iri 1260 inokava mabasics anoita kuti munhu akwanise kuramba achirarama semunhu.
Vamasaraure, munenge muchishandisa nzira dzipi dzekuratidzira? Chii chamunenge muchiita nhasi mumugwagwa umo?
Kuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kurega kuenda kumabasa, kukanda mapadza pasi kuti hatichashande kusvikira muhoro wedu wagadziriswa. Ndokuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kusvika nguva yekuti mushandirwi anenge agadzirisa zvichemo zviri kuuyiswa nevashandi.